colon cancer igomarara rinobata hura hukuru hwemudumbu hura. Saka kazhinji kacho tinobva taribatanidza negomarara rinobata kunoperera hura kutsvina inonzi rectal cancer. Rinonyanya kubatwa kune vanhu vati kurei kubva kumakumi mashanu kupfuura ekuzvarwa. Asi dzimweni nguva rinogona kubata vanenge vachiri vechidiki kunyanya avo vanenge vazvarwa mumhuri inoitwa gomarara iroro.
Zvii zvinganzi izvo zvinokonzera gomarara iri?
Kazhinji kacho magomarara anongonyuka, asi pane zvimwe atinoti marisk factors anokurudzira kukurumidza raita. Saka marisk factors akatarisana negomarara rehura hukuru akafanana nekudya zvinhu zvakatsetseka, marefined foods anoita kuti tsvina isafamba zvakanaka muhura. Ndo chikuru ichocho chinooneka. Zvakare kune vanhu vanoputa fodya rinogona kukurumidza razviratidza gomarara rehura hukuru, kana kuti dzimweni nguva rinogona kuziratidza kune vaya vanogara vachingorwadziwa nemudumbu vanenge vane inonzi irritable bowel syndrome, kana kuti dzimweni nguva inonzi ulcerative colitis. Aya anenge ari maronda anongoita muhura hukuru imomo. Saka nekufamba kwenguva maronda iwayo anopinduka roita gomarara.
Munhu angazive sei kuti ane gomarara irori?
Kazhinji kacho chiratidzo chiripo zvinouya nekupinduka kunoita kushanda kwehura. Kazhinji kachona unotanga kunonoka kufamba zvokuti tsvina inogona kutora nguva yakareba kuti munhu aite tsvina. Endi nekufamba kwenguva anogona kutanga kurwadziwa nemudumbu. Nekufamba kwenguva hura unogona kubva hwatovhara zvachose, munhu otanga kurutsa nekufufumuka dumbu. Nguva dzinogona kusiratidza nekungoita tsvina ine ropa mukati.
Gomarara iri rinorapwa sei?
Kurapwa kwemagomarara zvinoenda nenhano yechirwere yatinoti stage yechirwere. Kana chichiri kungotanga-tanga kazhinji kachona chinenge chisati chaakupa dambudziko. Saka dzimweni nguva chinogona kubatwawo kana munhu angonotariswawo zvakewo pachitsvagiridzwa zvimwe zvinhu. Kana zvakadaro anogona kuitwa operation zvobva zvabviswa zvese zvichipereredza. Asi kana zvati dzindei zvaakukanda midzi mune dzimwe nhengo dzemudumbu imomo, zvinenge zvaakuda kuti kana aitwa operation iyoyo yozoteedzwa manje nemamwe matreatment. Kazhinji kachona tinge taakushandisa mishonga yekenza yekubaya mutsinga kana yekunwa inonzi chemotherapy. Ndonzira huri idzodzo yeoperation kana kuti yechemotherapy.
Kana munhu achinge ari kufungidzira kuti ane gomarara iri reura, imi munoita sei savana chiremba? Zvii zvamunotanga kuita uyezve mungaribate sei?
Kana tichiongorora gomarara tinotanga takurukura nemurwere iye otipa nhoroondo yeurwere hwake. Munhoroondo imomo tinogona kubva tatongofungidzira zvakanyanya kuti ane gomarara rehura. And tozopinda manje mukutsvagiridza nematesti akasiyana-siyana akafanana nekuti tsvina yake iongororwe kuti ine ropa here, special ropa ratinoti occult blood. And then totsvagiridza zvakare kumutarisa iye pachake tichitarisa muhura wake tichishandisa maspecial instruments anoitwa colonoscopy kana sigmoidoscopy kuti titarise mukatikati mehura wake kuti mune mapundu here kana maronda anenge arimo. Kana zvirimo izvozvo tinotora chinyama pazvinenge zvichiratidza kuti pangangodaro paipa, zvonoongororwa zvinyama izvozvo. Ndo kwatinozowana manje yatinoti diagnosis inenge ichipa umbowo hwokuti kenza yapo.